Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 25, 2018.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos kuSwitzerland vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato rezanuPF hazvirevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotarisirwa kunanga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union muchire mekusangana nemutungamiri weSwitzerland vaAlain Berset. Pamusangano wavaita nhasi vaBerset vanonzi vaudza vaMunangagwa kuti kuchinja kwakaitika muZimbabwe gore rapera kwakanakira Zimbabwe uye vakavimbisawo kuti Switzerland icharamba ichitsigira Zimbabwe. Musangano weWorld Economic Forum uri kupera mangwana. Asi vaMunangagwa vanofanirwa kunge vari muAddis Ababa kuti vapinde mumusangano weAfrican Union mangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hapana chakaipa kuna vaMunangagwa pakuenda kwavo kune dzimwe nyika kunotsvaga rubatsiro. Asi vanoti vaMunangagwa vanofanira kutanga vagara pasi nevanhu vose vemuZimbabwe vanoruzivo votsvaga nzira dzekuita hurukuro nevavanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Kanyenze kuti tinzwe pfungwa dzavo pane zviri kuitwa navaMunangagwa.
Chokutanga, hapana chakaipa chokuti hurumende inge ichiendawo kunosangana dzimwe hurumende nevamwe vamapato akaita sevemabhizinesi vane mari dzakadzika vanogona kudyara mari yavo munyika medu. Hazvina kushata izvozvo, asi chandinopokana nacho ndechokuti tisati taita zvinhu izvozvo tinofanira kunge tambogara matare edu kumba, tobvumirana tose kuti kana tichiti isu Zimbabwe yazarura misuo yayo kuti vanoda kuuya vauye, tinenge tichinyatsorevei chaizvo. Vasati vaenda vaMunangagwa vakaona vemabhizinesi, asi nyaya yekuzarura mikova yemisha yenyu haisingori nyaya yemabhizinesi. Nyaya inobata mapato akasiyana siyana akaita selebha, mayuti, vanhu vose vane chokuita nezveupfumi hwenyika.
Maifunga kuti vadini ipapa pavasati vaenda kuDavos?
Vasati vaenda taifanira kugara pasi tose semaZimbabweni, taifanira kumboita matare nokutaurirana kuti zvavapinda kudai vanhu vemuZimbabwe chaizvo vanoda kuti nyika ichiende kupi. Muchayeuka kuti pavakaenda kugweru vakangoona madzimambo, vapedza kuona madzimambo vakaona vemabhizinesi, vapedza kuona vemabhizinesi vakati vachaona maovhetereni nemayuti, asi havasi kuona zvakakodzera kuti vaone vemapato eushandi, leba, nevamwewo vakamirira civil society. Nokuti ndokune chaunga chevanhu kuti vanhu vatowo mazano avo ekuti zvinhu zvinofanira kuenda kupi.
Vakanyenje sei muchidaro?
Nokuti kana muchinyatso yeuka vepasi rose kana World Bank 2008 vakatarisa iwo kuongorora zvakadzika chaizvo kuti ngei mapurogiramu avo akaita sestructural adjustment asi kushanda, vakaona kuti hazvi kushanda nokuti hatina kutora mukana wekuti tinyatsogara pasi nevanhu vanhu vange vachitenga nekutora chirongwa ichocho kuti chive chavo saka zvirongwa zvavanoenda nazvo zvakaita kunzvimbo dzakaita seDavos hazvifaniri kunge zvingori zvavo chete kana zviri zvevanhu vevabhizinesi zvofanira kunge zviri zvinhu zvokuti vachitaura vari ikoko tese tine chigutsurura misoro tichiti hamuchanzi vari kutaura zvatiri kutifunga semayouth vari kutaura zvatinofunga selabour vari kutaura zvatinofunga secivil society vari kutaura zvatinofunga semapato ose anokosha munyika yedu
vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vachitaura vari parunare muharare natanonoka wandi westudio 7
zvichakadaro zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nechikwata chavo zvekukoka vekunze kuti vazosima mari dzavo muzimbabwe pamwe nekugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika kumusangano weworld economic forum kudavos zviri kuyemurwa nemapato anopikisa nemasangano akazvimiririra asi mapato aya anoti vanofanira kugadzirisa zvinhu mitemo yemabhizimisi pamwe neyesarudzo muzimbabwe nekukasika godwin mangunja anoti panyaya inotevera
vakawanda vataura nestudio 7 vati vamunangagwa vari kuita basa guru sezvo nyika ichifanira kuita mabhizimisi pamwe nekudyidzana nenyika dzepasi rese mumwe vatevedzeri vebato guru rinopikisa munyika remdct vanelson chamisa vati kuvaka mazambuko nekuyanana nedzimwe nyika kwakanaka chose vatiwo zvakakosha kuti vamunangagwa vayananisane nevamwe vari mukati menyika nemubato ravo
tinodayira kuti vamunangagwa vanenge vari kumboteerera asi tichatadza kuvabatsira chokuti haugoni kuenda kunotsvaga ushamwari nevekunze kwenyika usati wagadzira ushamwari nevari munyika mako saka ipapa tiri kuona kuti nyaya dzekuparadzwa kuitwa vaG40 nekurohwa kwavari kuita zvinopisa tsitsi hazvirakidzi kuti chido chiripo chokuti nyika
vachamisa vatiwo nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemutemo wesarudzo dzinofanira kugadziriswa nekukasika
totarisawo mumareserva vanhu vari kumbunyikidzwa vachitorerwa mavoting slips vachitipe maserial number emaslip amakatora yekuvhotesa chinhu chiri kutirwadza kuti hazvigoni kuti tivake mabhiriji nedzimwe nyika tisati tavaka bhiriji pakati pedu hakuna mutumbi unogona kuyanana nemumwe mutumbi usati wayanana pachawo kuti musoro uri uko gumbo riri uko chiuno chiri uko wobva wati ngatiyanane neumwe munhu hazvigoni kudaro
mutauriri webato remdc inotungamirwa navo vaoshimunxuve vakurawo nechiwai vaudza studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vamunangagwa vagadzirise ushamwari hwezimbabwe nedzimwe nyika asi vati vamunangagwa havafaniri kuperera mukutaura chete
vari kutaura zvinotapira vari kudavos kuswitzerland asi muno muzimbabwe hatisati tazviona zvavanenge vachitaura vari ikoko tichiri kunzwa zvinhu zvinotapira chete sokutaura kwandaiti hatina kumavona mareforms ndavatitauriri ndakaita zvakati nezvakati 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 bhikozi apa vachiri kungotaura ndai kusarudzo tichiona zvodii paground tataura kuti paground pasviba already vatoratidza kuti vakundikana panyaya dzefree and fair election
vatsinhirawo kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari kuvimbisa kuti vachaita sarudzo dzakachena havaoni sezvichaitika sezvo vanhu vave kutoshungurudzwa nebato ravo rezanupf
kunoku tiri kushungurudzwa nevanhu vezanupf vari kutuka vanhu vari kuvhundutsira vanhu vari kuvhunza mavota registration slips saka vanomada ei
mukuru weplatform for youth development vaclaris maduku vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa navamunangagwa zvakanaka chose asi vati chinhu chikuru chichaita kuti zvinhu zvinake munyika handi kutaura asi kuita sarudzo dzakachena
vamunangagwa vasanyanya kufarira kungoti vanhu ngavauye pane zvinofanira kugadzikanawo muzimbabwe zvandinofunga kuti pari zvino hasani zvavapo ivo batora vari kutungamirira vamunangagwa ndo rakanyanya kukanganisa zvinhu zvakawanda saka vamunangagwa vari kungotaura asi isu seruzhinji rwezimbabwe ini sekunge ndakazvimirirawo zvine zvakawanda zvasati ndanyatsa kuona kunge vari kurevesa ndiri kuona semunhu ari kungotaura zvinhu zvingangonakidza nekuti zvizhinji vari kutaura zvinhu zvagara zvitaurwa nemasangano akazvimirira ega vanosanganisa isusu kana zvinhu nemaopposition kuti aiwa zvinhu ngazviitwe negwara kwaro
vari kuda kukukwidza vakazvimirira muHarare Central muzvare Linda Masarira vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana chose nezviri kuitika munyika
asi hapana zvazvinobatsira kuti tiende kunoratidzira mufananidzo wekunge zvinhu zvanaka isu zvizvarwa zvemuno muzimbabwe tiri kutadza kana kutenga chingwa tiri kutadza kana kudya muno nekuti mitengo iri kukwira totarisa zvinhu zvakasiyana siyana zvinotiraramisa mabasic commodities anoramba achikwira and zvinhu zvisati zvagadziriswa mukati menyika ino totarisa zvakare kutorwa kuri kuitwa maserial number emavota registration slip munzvimbo dzakasiyana siyana hausi mufananidzo unoratidza kuti tichava tine mafree and fair elections nokuti intimidation inenge yatotanga kutanga kare.
Vazhinji vatataura navo varatidza kusafara nenyaya yekuti mutungamiri wenyika haana kuda kubuda pachena kana kukumbira ruregerero panyaya yegukura hondi. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yekusagadzikana kwakaitika mumatunhu eMatabeleland neMidlands mumakore ekuma80s. Vamakomborero haruzivishe ndemumwe avo vanoti havana kufara nenyaya yekusada kubuda pachena kwavamunangagwa panyaya iyi nedzimwe.
Pelo questions wa mwari mifunzo ni yaivaifanga kungo pindura zvafano nyaya kukura hundi nyaya ma human rights abuses idzo nyaya dzai nzvenga nzvenga vaizvambarira pamufunzo panje kunyazo tichiko saka isisi vechidiki tiri kuti vaenda kuta force vachanonyepera vanhu koko endi kuna vamwe vekunze kwenyika vanenge vaida kuwana kuso benefitawo mune zvicherwa zvedu neminda yedu munomu vachawanikwa vachibatana ne vamunangagwa.
Vamunangagwa avo vange vari kuDavos vari kuenda kumusangano weAfrican Union uko vachaenderera mberi neshoko ravo rekuti Zimbabwe yazvipira kushanda nenyika dzepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematangirwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato rezano PF hakurevi kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo kana pasina shanduko muupenyu hweveruzhinji pamwe chete. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu ava pamwe nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vanoti kushanduka kweutungamiriri muzanu PF hakuite kuti bato iri rikunde musarudzo kana risina kugadzirisa zvakawanda zvinotarisirwa neveruzhinji. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vanoti kunyange hazvo mumapato anopikisa mune nyonganyonga hazvireve kuti bato rezanu PF richakunda musarudzo. VaKagoro vanoti utungamiri hutsva uhwu hukasagadzirisa mamiriro ezvinhu munyika vanhu vanogona kushaya hanya neshanduko yakaitika muzanu PF.
Muziva here imi kuti muna 2008 opposition yanga isina mari, opposition yanga isiri kutarisira kuti ichawana masitsi akawanda, asi muna 2008 ndoma yakahwina. Chakai winis hakusi kukampena nekuti vanga vasina mari yekukampena. Ruzhinji rwanga rwaneta nezvaiitika munyika. Vanhu havana kumbovhotera opposition. Handizivi kuti aripo here kuburwa akamboenda ko achiti musafupe makavhotera zano. Handizivi. Vatoziva kuti kubva kuna 1980 vaingoramba asi kukauya dhongi vanovhotera dhongi. Kukauya mumwe vachivhotera havanga vasingade zano. So kana muchitaura nyaya yeopposition mofanirwa kuti muzive kuti hatisi kureva nyaya yemabato. Tiri kureva vanotonga vanenge vakwanisa kugutsa here ruzhinji rwevanhu vakakonewa hokoyo.
Vakasanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Democracy Institute vaapekezela Gumbo vanoti sarudzo dzinoitwa munyika dzina kusununguka. VaGumbo vanoti kushandiswa kwemasoja mumabasa ehurumende kwawanda zvikuru zvekuti havaoni sarudzo dzichiitwa zviri pachena.
Kuti usiyano ripo mukati government ya Emmerson Mnangagwa neya President Robert Mugabe ndewekuti Mnangagwa awedzera wandu wemasoja munyadzi matongero enyika in particular maelection institutions ane zvekuita nemaelections. Muri kuona kuti actually zvakaita kurita generali kuti azoita komza weZANU PF. Munhu uyo anonzi komza ndiye munhu ane relation nemastructures eZANU PF yese throughout the country. And munhu wacho iye anenge netainted history muviolence, electoral related violence. Kandiye sarudzo dzakasununguka pane masoja anenge chilida one party wariti rimwe bato risina masoja.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaFarai Maveza vanotiwo kunyange hazvo zvinhu zvisati zvamira zvakanaka munyaya dzeupfumi bato reZANU PF rinogona kukunda musarudzo sezvo mutungamiriri waro vaEmmerson Mnangagwa vari kuedza kusiyanisa utungamiriri hwavo nehwavaMugabe. VaMaveza vapa muenzaniso wekukwira kwemitengo vakati dai iri nguva yavaMugabe vakatomanikidza kudzikiswa kwemitengo zvisinei nezvikonzero zviri kukwidzisa mitengo iyi. Vatiwo kukokwa kwavamunangagwa kuDavos mucherechedzo wekuti dzimwe nyika dzava kuda kukurukura neZimbabwe.
VaMunangagwa vakwanisa kurasa mapolicies aaitwa navaMugabe ayo anga auraya ikonomi yedu. Vava munhu avo toke kugadzira economy majishanisa zvinhu zvinoshanisa nedzimwe nyika kuti economy yedu ive like a normal economy sezvinoitwa kune dzimwe nyika. Uyezve tinotarisa tinoona kuti kudaidzwa kwavakaitwa kuDavos chinhu chikuru kupa kuti hongu tinoziva kuti kungodaidzwa zvekuti pane mari yatobuda but fekti kuti vari kuda kuvanzwawo zvinhu zvasiri kuitika muZimbabwe uko kuDavos uko vanowana mukana unotaura nevakuru vemabhizimisi venyika dzakawanda vakuru vemakambani akawanda unova mukana watanga tisina nguva yese nekuti kubva kumashure kwesoko hapana munhu aitomboda kunzwa nezveZimbabwe.
Asi maonero avamaveza panyaya dzekukwidzwa kwemutengo anopesana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa svondo rapera. Mumwe wavatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vakasangana nevemabhizimusi vakavaudza kuti vadzikise mitengo yezvinhu. Vakapinda mumusangano uyu vanotiwo vakaudzwa navachiwenga kuti zvose zvakataurwa mumusangano navachiwenga mbune hazvifanirwi kusvika kuvatori venhau izvo zvakasiya vemaindastry vaine kutya kukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSomalia inoti ichatumira vana 35 vakanunurwa kubva pane imwe kamba yechikwata chinopurikidza mwero cheEl Shabaab svondo rapera kunzvimbo dzinobatsirwa vashungurudzwa dziri kubatsira vaimbove vapanduki senzira yekuti vasangane zvakare nemhuri dzavo.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vapomera vanhu vekuPalestine mhosva yekusaremekedza America nekuramba kwavo kusangana nemutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence panguva yavaishanya kuMiddle East mazuva mashoma adarika.
Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti sarudzo dzinoitwa mukati memwedzi mishanu kana kuti chikunguru asati asvika, vana veZimbabwe vave nemaonero akasiyana, vamwe vachiti mutungamiri wenyika haasi kutevera bumbiro remitemo kana achiti sarudzo dzinogona kukasika kuitwa kunze kwekunge paramende yaparadzwa. Asi vamwe vari kutiwo vamunangagwa igweta rinoziva nezvemutemo zvekuti havangaende mudondo panyaya yesarudzo iyi. Vamwewo ndivo vari kuti chiri kuitwa nemutungamiri wenyika chete kuzivisa vana veZimbabwe pamwe nevemapato anopikisa kuti rwendo rwuya rwataifamba rwekuenda kusarudzo rwave kusvika kumagumo, saka gadzirirai.
Pamutemo zvinonzi sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa 22 chikunguru na 22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vamunangagwa vava na zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvenhengo dzeparamende zvinowirirana nedanho rekuparadza paramende. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanuPF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu nezvemashoko emutungamiri wenyika aya.
Ndobva pakutanga kanga tarisei Muna ari kuzvitaura kuti mutongo wamiriri wenyika plus he is a lawyer igweta rinozikamwa pasi rose. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti my election sarudzo muZimbabwe dzinoitwa every 5 years. Saka mukuru uyu ari kuudza mumwe weZimbabwe kuti imini ndinoda kuita nezvamatongero enyika, garai makagadzirira gwendo guya gwakuda kutanga. Kana maelekti zitoita, mwotu ziwa kuti ariku zetuwa mnana juni for July. Zotu penda kuti zitinga mpiji zine zineta kuti maelekti za ave yuko kuna asa ave yuko singe za gatrizo. Saka apapana chino shamita. Zakari, varo kufao au vano pikisa o vano kufizana ne zano pijesu kuti ai waje. Mwotu zotu taka kujuma hii.
Dr. Magaisa, muno wana osei mashoko ya mtungamiri wenyika ya kuti sarudzo. Zino kwa nagutu kwa mkati mwe zimishane yuku uyai.
Kuona kwangu zini zvakagara zvepa chena kuti sarudzo zvichaitwa nekukurumidza pakutanga kwegore rinoiri. Nendava yekuti zuva richiri rakajeka chaizvo kune mutungamiri wenyika vakapinda musunoonoka. Saka zvaya zvinonzi nevarungu make hay while the sun shines. Hazvingashamisi kuti varoda kuti sarudzo iitwe iko zvino. Pamutemo zvapo my elections anofanira kunge achiitwa between 22-23 July kusvika musuwa 23 August. Nekuti constitution yedu bumbiro redu remutemo rinoti my election anoitwa within 1 month before kupera kwetemo yeparliament. Temo yeparliament inopera musuwa 23 August. Nekuti vamugabe vakagadzwa musuwa 22 August 2013. Saka ndopanopera 5 years. Zvisinei. Zvinogona hazvo kuti president vaite kuti maelection aitwe nekukurumidza, asi zvinoda kuti parliament iitwe dissolve. In other words, parliament inofanira kugara pasi voita 2/3 majority vote yoti aiwa zvedu zvakwana. Vakazviita kana muna February kana muna March, zvinoreva kuti president vanobva vakwanisa kudeclare maelection kuti akurumidze. Saka zvinogona kuita. Azofana kuitwa pamutemo.
Vachirumanzi munoti ine mashoko a Dr. Magaisa.
Aiwa ndizvo zvokava Magaisa igweta. Sokutaura kuita kuti mutungamiri wenyika igweta. Saka mutungamiri wenyika anotaura nezvunhu zvaanoziva kuti hazvikonzeri mvonga mupopoto kubato rezanu PF kumapato awo anodini anopikisa. Saka zviri kumunhu wese, zviri kumapati ese, zviri kutungamiri wemapolitical parties akasiyana siyana avanoda kudini kupinda musarudzo idzidzi kuti vagadzire vasazoti vakajumwa. Ndofunga zviri pachena kuti president vamunangagwa vanogara vachitaura vachiti zvinhu zvose zvatinoita muno muZimbabwe munhu woga woga anofanira kunge ane chekuita chokuwedzera kana kusubtracta so that zvinhu zvedu zvinyatsokufamba negwara.
Dr. Magaisa, tinomuzwa mu achitaura kuti kusarudzo dzinofanira kuitwa 6 months kubva panenge pagumbwa gwaro revavoti kana voters roll ne proclamation poitwa 6 months. Zvakamira sei mukati me 6 months here kana kuti kwapera 6 months?
Panofanira kuti paite nguva kae kuti kana voters roll ichinge yagadzirwa sezvakaita patira apa handiti voters roll iri kugadzirwa patsva. Saka painoperawo panofanira kuzoita nguva yekuti voters roll yacho ikliniwe kuona kuti vabvisa maduplication. Then kunozoitawo kuti panofanira kuita inonzi inspection yevoters roll yekuti kana ichinge yapo vanhu vanofanira kudzokerazve vonotarisa kuti zita rangu riripo here, rakanyorwa zvakanaka here uye riri address kwayo here, zvinoita kuti vazovhota zvakanaka. Saka panofanira kuita nguva inofanira kuti ipuhwe for all those things kuti zviitike.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa vari parunhare kuKent kwakare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu vari muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitiudza zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 VOA Shona paFacebook page redu nechirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei.
Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Tanga tiri kutarisa zviri kubuda kubva kuDavos uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapedza urongwa wavo wekuDavos paine mafungiro akasiyana siyana pamusoro pemashoko avakataura nezuro zvakatarisana nezve mabhizimisi uyezve nenyaya yegukura hundi. Regai tiende kune vamwe vapinda pachirongwa tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndilibanyanongo ndiri kuna Namibia chandoona pana vaMnangagwa ka havana kuchena because ndichitarisa for the past 37 years they were together with Robert Mugabe saka hapana kuzvichenesa kwavanomboda kuita zvakabuda kubva kuDavos nando ndinotovakanyika kashinja tinoda tuda new government noti ZANU-PF yatida kutombonzwa nezvayo. Oye mapato anopikisa vandoona ngavafane kungwarira panyaya yemabarot paper aya hozi tikasangwara futi vanopikisa vacho tinoitwa zvatakaitwa 2018.
Tina mukoma Friday Masa vari panhare pari zvino regai tiende kwavari. Halo mukoma Friday makadiko?
Munofara here mwanadiko ndogara mubhindura zvazvinoita ndezvekuti manjira vari kuzama kuda kubhiudha nyika yanga yakaonongewa na president ari Jim Gabe saka ivo kuona kwavo isusu tiri pasi pakazvazvi tinofunga kuti tine ushamwari kutsvagwa uyu kufamba kuita mutungamiriri wenyika tinotsvaga shamwari kuti dzingatibatsire tikuona dzazvinogona kufamba hazvo. Ndiri kufarira ndechekuti kana pari maelection apa mutungamiriri wenyika akataura kuti vari kudawo nyika dzekunze dzinenge dzichimirira pati inenge yahwina yakafana maopposition party zvinongotanda zvinenge zvabuda ndokutora kuita mutungamiriri wenyika.
Zita rangu ndishanda kwatakawira ndizokoma Pretoria South Africa inini handioni chakashata pazvakatogwa nemutungamiriri wenyika sevana vezimbabwe taitambogonawo kuti tivasewo mukana sekukurudzira kwavaita vekunze kwenyika kuti dai vagona kupinda vazogadziravo nyika yezimbabwe because zimbabwe iri zimbabwe yatinoziva zvachose saka tatishuvirawo kuti dai vemabhizinesi ekoko kwavaitwa napresident vagonawo kupinda muzimbabwe uyezve chimwe chanandichikumbira ndechekuti dai tagona kuti tikangane zvakaitika kumashure timove on nelife yezimbabwe nokuti tikaramba tichidzokera kumashure hatina zvatikagona kuita muzimbabwe kunze kwokuta kuti tinogaramba takagangogara pasi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutaura pamusoro pematambudziko anonzi akatarisana nevanasikana sezvo mimwe mitemo iri munyika ichinzi hainyatsochengetedza kodzero dzavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318.
Kambo ndinda mubata kubva kuna Japreza tabatashwa kumagume echirongwa chedu sezvo ngo yedu yapera regaiti mbotarisa musere naudza nhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopeta rwendo rwavo kuDavos vachibva vananga kuEthiopia kumusangano weAfrican Union.
Dzimwe nyanzvi munyadzo dzematongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti kuchinja kweutungamiri mubato reZANU-PF hakureve kuti vanhu vachavhotera bato iri musarudzo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga.
Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyami na Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 Zibandlela 2018 ngu Chris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
ngabe ukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakubenqabela ukuthi bezenzeka. Ngibona ngani bazavuya. Kanti ke kuqakathekile ukuthi sizokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ababalayo aso problem yami lawo ukuthi mina lawo isigile kumbe sithethwe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqiba uhambo lwakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ngokuhlangana losowabo waseSwitzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvikile, bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala. Kodwa ke thina singabantu lokho sifisa ukuthi akumele egcekeni ukuthi kwenzakalani nokuthi yena wadlala ndima bani.
Izivalane zeZimbabwe ziveza imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kungxoxo ayenze lentathelo izindaba eseDavos akwele Switzerland.
Abakhokheli benhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baqhuba umhlangano wokubonisana phezu kokuthi zingasetshenziswa njani indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku ezebulenjini be-intanethi ukusabalalisa imbiko ephathelane lezokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha esakazweni weStudio 7.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlanganelo sowabo wakwele Switzerland bekhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa utshele umongameli Alain Berset emhlanganweni weWorld Economic Forum ukuthi eZimbabwe livulekile kwabakwamanye amazwe abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Uthe njalo uhulumende wakhe seguqule umthetho indigenization wona obusesatshwa ngabakwamanye amazwe ngoba ububamba ngamandla ukuthi babe lesabelo esiphansi ese-49% kumankampani abo kuthi i-51% ibimele iphathwe izizalwane zaseZimbabwe. Kodwa Mnangagwa uthi imigoqo le sizasebenza kuphela kumakampani agebha idayimana le-platinum. Ngakho ukhuthaze osomabhizimusi bakwele Switzerland ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umnangagwa wenze inkuthazo efanayo njalo kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe atshiyeneyo emhlanganweni munye. Uphinde wahlangana njalo lomkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi le-Afrika ele-African Development Bank. Umnangagwa lequla lakhe baphindela ekhaya namuhla yena esesiya emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia. Kodwa wenelisile na ukuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sivuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ningazi baba Nkomo ukuthi khonoko kuyikona okuyikhona obekuvele kube nqabela izolo ukuthi bebuye bezoinvesta eZimbabwe ukuthi akusekho na. Nxa kuyukuthi bona ngokwabo besuthiseka ukuthi iproblem ababelayo asomthetho eZimbabwe iproblem yayikhona kwakungumgabe njalo iproblem abarelayo umthetho onalwe indigenization umnangagwa asesithi wona hayi uzasalela ama-diamonds emining nxa kuwukuthi okunye konke kulungisiwe njalo kuyikho kwakubenqabeli ukuthi bezoinvesta ngibona ngani bazabuya kanti ke kuqakathekile ukuthi siyokwazi ukuthi vele iningi labantu laba abala iproblem ebabalayo aso problem yami lawe ukuthi mina lawe sidlile kumbe siphethwe kuhle bona kwabo kuphela i-interest yabo iwezomnotho lingabavumele ezomnotho even uhulumende libulala njengoba sabulawa nje igugurawundi kunje bona bebhizi bethapha umnotho kwampani ezimbabwe abala problem kodwa lingaqalisa ukuthi lithathe umnotho libe nqabele ukuthatha umnotho sebesiba yiproblem sebesiyagada phezu kwentaba so iyiproblem ekhona ngingazi ukuthi okwakathesi kambe ukuthi babona sokulungile na ukuthi sebengabuyela ngabantu ngeke wabethemba labo abalani lawo okwabo kuphela ngomnotho
alubana ulakho ukubacebisa aba kwamanye amazwe ubungabacebisa uthini
engingakutsho nkomo yilokho angifuni ukuthi kuthiwe umagonya usekhankasela ukuthi amazwe entshonalanga engazi-investi ezimbabwe hatshi ayisikho lokho engikutsho yonangu nkomo mina isifiso sami bengingathi mina kabeke beme bebona ukuthi ukhetho lolu oluzayo nxa luza kuba khona kambe lwenziwe kuhle na kungadingakali impumela yakhona ukuthi benjani kudingakali ukuthi indlela eyiyona ekhokhela abantu kukhetho lalo ukhetho lolu indlela olwenziwe ngayo lwenziwe ngendlela ehlonipha isiqu sombuso nami yenziwe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu nami enziwe ngendlela ehlonipha uzulu jikelele ngabe ukuthi indlela ekhokhela ekhethweni kungakhitshwa konke lokhu okuyikhona bekusenqabela ukuthi ukhetho lwenziwe kuhle izolo okunjengakhona lokhu okwenzakala kathesi ukuthi ama-social bees enkayi besabisela abantu bebeyadinga izinto ukuthi abantu bevotele izane nxa konke okuyizinto khonokhu kungaphuma nkomo ukhetho lwenziwe akukhathalekile impumela yakhona ukuthi kumbe ngumnangagwa owinileyo ngumjuro owinileyo kumbe ngumagonya owinileyo ukuba ngupresidenti hayi ngibona ngani lokho kuyabe kungasadingakali ine indlela ekhokhela ekhethweni ibe yindlela eqondileyo ebalulekileyo enhle
umnumzana mqondo obanzi magonya ucubungula ezombusazwe sixoxe laye ekolebhilithane
Izizalwane zeZimbabwe ziveze imbono yazo ngokukhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eseDavos kwele Switzerland lapho akukhulume khona ngodaba lwezomnotho ukhetho njalo wathiya abantu belolaka ngokubalekela kwakhe uphendula udaba lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
EseDavos umongameli Mnangagwa ube nengxoxo lentatheli zindaba lapho aphendule imibuzo ngezomnotho ezokhetho kanye lodaba lombhuqazwe wegugurawundi. Izizalwane zeZimbabwe ebezilalele ingxoxo yakhe ebulenjini lakumabonakude bachaze ukuba ngempela ubengacaci ecasha ngomunwe ethi akula angakwenza. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mojalifa Mokwele uthi ngempela umongameli Mnangagwa ucashe ngomunwe ekuphenduleni kwakhe umbuzo ophathelane lombhuqazwe.
Sokusobala ukuthi upresident lo mbuzo wegugrawundi uyawuvika abakade bemlalele bambonile ukuthi umbuzo uvukile bambuza lokuthi kwehlula kuyini ukuthi axolise athi ngiyaxolisa kwenzakala kodwa ke thina singabantu lokho esifisa ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kwenzakalani lokuthi yena wadlala ndima bani.
Umnumzana Thamani Ncube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulilima West uthi akumangalisi ukuthi uMnangagwa aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Akumangalisi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa acabanga ukuthi khona aphike inani labantu abafela kumbhuqazwe wegugurawundi.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso yeThis Constitution unkosikazi Abigail Mubambi uthi umongameli uxhamande ngodaba lombhuqazwe.
ekhuluma nge-Crowns kwaMnangagwa khona ngale ngaseDavos ayikachachanga kakhulu ku-Crowns ubekhanya sibili eXhamalasa in most of his responses okuthengisela ukuthi he was trying to strike i-balance between lokho akwaziyo lalokho ade ifuna ukuthi akukhulume.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uMnangagwa utshengise ukuthi akaguqukanga njalo akala sisombululo ngodaba lombhuqazo weGugurahundi njalo abantu bengamvoteli ngoba elakho ukubabulala esiya phambili.
Siyabonga uMnangagwa izolo utshengisele emhlabeni wonke jikelele ukuthi ungumnangagwa wayizolo ongaguqukanga ophatheke kakhulu ekubulaleni kwabantu bakithi and okhanye ngela solution ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswe njani.
Osakhulayo uHebson Ncube uthi indlela umongameli akhulume ngayo uvika ngomunwe noma nje waphatheka ekubulaweni kwabantu.
Ukuhamba kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe kuWorld Economic Forum, le ndlela achaze ngayo udaba leGugurahundi kuyasitshengisa sobala njengezalwane zeMatebeleland ukuthi-ke okaMnangagwa uvika ngomunwe njalo uvala abantu amehlo ngebhili le athi uyisayinile. Okukhona ukuthi uMnangagwa xa esithi uhulumende kufuze axolise angazitsho yena kunguye owayekhokhela lokhu kutshengisela-ke ukuthi uvala abantu amehlo.
Umongameli Mnangagwa sikhuluma manje useDavos kweleSwitzerland emhlanganweni ophathelane lezokuthuthukiswa kwenotho emazweni womhlaba oweWorld Economic Forum lapho abanengi bekhangelele ukuzwa ukuthi uthini ngezokhetho, udaba lombhuqazo weGugurahundi kanye lokuthatha kwakhe umbuso esebenzisa ibutho okuthiye iningi lingasuthiseki ngempendulo zakhe sebelinde ukubona ukuba ngempela ukhetho uzaluqhuba kungeladlakela na. Lokhe engene embusweni abantu beMandebeleni leNkabazwe lokhe belinde ukuba axolise ngokuphatheka kwakhe kumbhuqazwe weGugurahundi kodwa lawo mazwi akhanya esala ukuphuma ecatsha ngokuthi lesi sihluku senziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Kulabesifazana abangamachumi amabili lasishiyagalombili abathole izicoco zokuphutsha izifundo zabo kwezamabhizimusi abazenzele inhlanganiso ye-ProWeb. Izifundo lezi zibizwa ngokuthi yi-Virgin United Business Women's Training and Monitoring Program in Entrepreneurship. Kuvika obatawile masuku.
Omama abaningi sebeqalile imizamo yokuthi labo babe ngosomabhizimusi okwenza ukuthi labo benelise ukuzimela banakekele lemuli zabo. Uhlelo lwe-ProWeb lujonge ukuthuthukisa omama njalo lubanikeza ulwazi lamacebo okwenza ibhizimusi. Omele umqondisi wenhlanganiso ye-ProWeb unkosikazi Ophilia Mbayiwa uthe izifundo lezi bazenzela ukuthi omama benelise ukusebenza emabhizimusini abo bethole inzuzo njalo basebenze ngobuqotho.
Abantu beProWeb abaseHarare bananzela ukuthi kobulawayo omama bakobulawayo kabazange baziswe bebekwazi ukuthi ibhizinesi zirana njani. Basebuya lapho ukuthi bezoncedisa omama bonke abazenzelayo ngezandla zabo abayenelisayo ukuthi besebenze bencedise abanye omama belungise amabhizinesi abo ebe lobuciki obukhulu ukuthi bekwanise ukuthi bebhale konke abakwenza ngamabhizinesi abo. bekubhale phansi bebekwazi ukuthi i-business iyodwa i-personal life iyodwa bekwane ukuthi nga bethengisa befake imali eceleni engahlangani le mali endlini befaka ama-systems abo wonke in place bekwane ukuthi bebhadale ama-taxes ngoba kuqakathekile ukuthi nqambe rani i-business ebhadale ama-taxes abantu bezimra babuye labo benxusiwe ngabantu be-ProWeb ukuthi bezofundisa omama ngokuthi izimra kuyini ukubhadala i-text kuyini
omunye wababalisi abakade befundisa omama laba unkosikazi noMathemba Ndlovu uthi ukholwa ukuthi umuntu kumele ahlale ethuthukisa ulwazi lwakhe njalo uhlelo lolu lusiza omama kakhulu ukhuthaze omama ukuthi baqhubekele phambili njalo bakhuthalele ukuzithuthukisa yena ungomunye owenza izifundo lezi kodwa khathesi usefundisa abanye ukubhala uluhlu lokuhlela ibhizimusi i-business plan
Ngiyathaba kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalo luhlelo lweProWeb Virgin Unite uhlelo oluthuthukisa omama olubapha ulwazi olokukhulisa amabhizinisi abo mina ngaqalisa leProWeb ngingomunye wabafundayo kodwa basebengicela ukuthi ngifundise lami ngisekele abanye omama ngabe bancedisa ikakhulu ukubhala amabhizinisi plans
Abohlangothi lukahulumende olwe small and medium enterprises bethule umbiko emkhosini lo bethi bayazithakazelela kakhulu inhlelo ezithuthukisa abantu njalo uhulumende omusha ufuna ukuthi omama bathole amathuba kwezomnotho bathi njalo kule mali esezibekwe eceleni ezenhlelo zentuthuko ebhanga elikhulu elelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe kanye lamakampani enjengabo Homelink okuyimali abesifazane labo okumele bayifinyelele omunye wabaphuthe izifundo unkosikazi Mariet Mpala uthe izifundo lozi zimphathise kakhulu ngoba ngesikhathi eqala izifundo wayesefuna ukuvala ibhizimusi lakhe kodwa khathesi ngenxa yolwazi lokuxhumana labantu abalembono ehlukeneyo usephumelele njalo usesebenza lenhlanganiso ezimbalwa
ngaqalisa iBhinginda Gardens ngisenza i-horticulture le-events the place kodwa ngenxa yokuthi ngangingela training ngangile vision kuphela i-training le mentorship kwakungekho ngakho ke ngayinvesta a lot of money imali liyana yaye egangeni kodwa anzange ngidele i-partner yami ya give up lami kwasekungani sengive up ngoba kwasekunzima
Omama abaningi basalele emuva kakhulu kwezamabhizimusi leminye imisebenzi yenotho. Iningi labo lenza amabhizimusi amancinyane afana lokuthengisa amatamatisi lokunye. Kodwa kuhlelo lolu, iningi labo mama sebephatheka kumabhizimusi amakhulu alesizotha. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulife Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama kuhlelo olukhangele labesifazane labesifazane sixoxa ngemithetho yeZimbabwe engavikeli amantombazana engozini eziningi ezigoqela udlwengulwa
Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wakwele Melika wethesa abe Palestine ilizwe labe ukuthi ilizwe leli ngokwalo ukuhlangana lomsekeli wakhe uMike Pence ekwethekeleleni kwakhe emhlubulweni weMiddle East umongameli Mahmoud Abbas wale ukubonana loPence njengoba uTrump esekele ele Israel ukwenza iJerusalem isigodlo sayo.
Uhulumende waseSomalia uthi uzathumela abantwana abangamashumi amathathu lanhlanu abahlengwe kuqembu labalwa becatsha besiMoslem abedlulisa amalawulo. Abe al-Shabaab ngeviki edluleyo ukuthi bayekhulunywa labo zingcwethi ezelapha okuphathelane lengqondo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhetho luza kwenziwa masinyane kulalokho kade kucatshangelwa uNtulikazi engakafiki. Umnangagwa ukhulumela amazwi izolo eSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDavos. Lokhu sekuthiye amabandla aphikisayo esematasatasa ngoba kungamanga kuhle kuwo. Kunsukwana isanda kwedlula kuphume imbiko ethi umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ubecele uMnangagwa ukuthi adlulisele ukhetho ngeminyaka emithathu. Sikhuluma nje amabandla aphikisayo abengakaqali ukukhankasa ukuqotho njalo akukavunyelwana imigoqo etshiyeneyo eyomanyano wamabandla la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Cassius James Manampofu endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ekulungiseleni lapha thina njengebandla leMDC leMDC Alliance siphansi sokuZulu sonke sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto ukuthi sibathembisani njenge-alliance sokuthi libe sikubandla le-MDC. Kodwa okukhona ukuthi ubaba uMnangagwa, uPresident uMnangagwa, nxa yena esesithi ukhetho kasoze libe khona ngoJulayi, isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti. So ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi ajintshe isisekelo sombuso abesifaka leli langa yena alifunayo.
Umnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle, ubona njani, ubona ngani amalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozela?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe kakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu. Akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluza ababhekane nalo, ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenza endaweni leshuwa leyo nto isaqhubekela phambili. Kodwa kunediscourse ekhona phakathi kwamabandla aphisa, so kuningi bona njengamabandla aphisa kusafani bakwenze. Isikhathi siphelile, akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini. So sokuqina kugida abantu isikhathi manje njengoba besesithembile ukuthi my-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani, sizowina na, ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edividene ngamanga ndawoyo. So i-alliance kathi sikhanya ngathi kuningi okwenzekalayo okungahambi kuhle, njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo, ukufihlwa kwenzakala ebusuku emini ukuthi siyazwalana ebusuku bayalwa. So ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi sile ukuthi kulokulama-elections abuyayo njalo aqatheke kanganani ebantwini.
Makhomalo, uthini wena ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ikodo lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu, ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemisebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isigubu. So nanxa singena kuZulu asaze sibone intatheli indaba zisilandela njalo sokulobulembu lobo sobukhona. So abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamaputi ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funafuna bali. So yilo dubo lukhona kanti sikhona. Yebo, naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance, abanye bayayifuna abanye abayifuni. Kodwa into eqakathekileyo ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena iZimbabwe yonke ebuzwa uZulu ukuthi senzeni ngokhetho lolo olubuyayo. Abantu bathi kumele sibambane, bathi kulezinto kumele sizikhangele. Kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ikusasa kaZulu. Osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende, so kumele uZulu avungane atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hayi bo, ukuba khona kwenu lapho elikhona kayisiwo mandla enu, ngamandla ethu. Njengoba kungamandla ethu, thina esikufunayo yikuthi libambane. Uma lingabambananga, ngakulancedile ukuthi sivote ngoba kunanto ezaphuma. Ngoba baba Mpofu ungakhangela khathesi, nxa kule moto ethengiswayo e-$100, mina ngile $99, wena ule dola. singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola leyana imota leyana kasiyithengi. Lawe we-99 asoze nganelise ukuyithenga, lawe wedola awusoze wanelise ukuyithenga. So sokuqade kuqakathekile ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigodwe nguZulu. Njalo iy'nkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Mnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kho lokugcina.
Hayi, mina ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla phisa, sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa, kungabi khona olwela amandla, lilwele abantu, lakhethwa ngabantu, liyeke ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba lapha namangekho lapha kuthi kwakungcono kufa ibandla. Kumele kumele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo. Salicela kusukisela kupresident kuthandrayo kusabncube bonke labo othokozane okhuphi labo Abednego sebenza ndawonye likhulise ibandla, abantu bathola bakufunayo, abantu bafuna inkululeko, abayazi inkululeko abantu bezimama.
Alo-ke umnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ndawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, osanda kuthekelela izwekazi leMiddle East, wenze imihlangano lomongameli wakwele Egypt, inkosi yaseJordan kanye lokokhela ilizwe le-Israel. UPence uthi uxoxe ngakho konke okwenzakala endaweni le lomongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt, umkhokeli kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu, lenkosi yeJordan uKing Abdullah. Uthe kule nguquko emangalisayo endaweni ye-Middle East lapho izida esezikhumisana khona umlotha, njalo ezinye sezisebenza ndawonye, kuthi-ke abantwana baka-Isaac lo-Ishmael sebetshengisela ukuthandana okumangalisayo. Ukhumbuze inkokheli yamazwe la ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu basebenze ndawonye njalo babone ukuthi kumele balungise okunengi okubahluphayo. Uthe uTrump ufuna njalo ukuthi balwisane lokwenziwa ngamalucatsha adlalela eMiddle East. Kubatshele ukuthi amalucatsha abulala amaJuda, amaKristu kanye nalabo abalandela ukholo lwesiMuslim. UPence uphinde wathi ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili lilwisana lamalucatsha awe-ISIS. Okwamanje eleMelika selinike amaKristu labanye abadinga uncedo abathwaliswe nzima ngamalucatsha eMiddle East izigidi ezedlula ikhulu lamadola $110 million.
Labe ngamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Brenda Fasi umuye kuba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni weWorld Economic Forum lamuhla uhlangane losowabo wakwele Switzerland bakhulumisana ngamathuba amabhizimusi eZimbabwe.
Ezinye izizalwane seZimbabwe zisola amazwi kaMnangagwa awethule ekwele Switzerland.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.